vachitaura nestudio 7 kumucheto kwamanamato wakaita mudhorobha refrancis town mubotswana nechina manheru vamagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa manambudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa hiv neaids mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa hiv neaids vamagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuamerica muna kukadzi gore rakapera asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vamagaya mwoyo avo vakaudza studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga uyaguma uri mhinduro kudambudziko rehiv aids
nyika yavo yandakugadzira zvakanaka kwavari dzakaya seshoko maikwazva ndiri kuita kusinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira chaanaunsa zvakare so zvino ndakatozosungwa nezvazvo buti mwari mwari zvakandiratidza ende tichazviteedzera kusikasaabire zvakanaka
vamagaya vakati hiv aids yanetsa muafrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri
ini dambudziko revanhu vanhu vatema rebatsira vanhu vatema saka kugona kusimudzirore pakutsvaga zvinosira patiri chega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa
vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika asi pamutongo wakapiwa vamagaya muzimbabwe kambani yavo yearitsa medical company yakawanikwa isina kunyoresa nemedicines control authority of zimbabwe uye inonzi haina kupiwa mvumo nehealth professions authority kuti iite tsvakiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega mufrancis town wasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari
inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanisa kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ebhizinesi ranenge vachiitawo nokuti vakabatsira munhu wanoti apora vanhu vakawanda vachadii vachauya vakawanda
vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumhanara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.